vamugabe vakange vachitungamira ZANU-PF kwemakore akawanda chaizvo, pamwe chete nekubatsirawo kutungamira kurwisa vapambe pfumi nokuzoita kuti nyika izowana kuzvitonga kuzere muna 1980. Vamugabe nevamwe vavo vana vangomo nevamwe ndoo vakatungamira zvikuru chaizvo kurwiswa kwevapambe pfumi. Saka senyika uye semusanga tinotarasikirwa nefounding father, kana kuti munhu mukuru akatanga kutonga nyika yeZimbabwe pakuwana kwayo kuzvitonga kuzere. Tinochema nemhuri yese yekwaMugabe, tinochema nemhuri yese yeZimbabwe. Kunyange zvavo vanga vava munhu wakura, asi rufu harujairike. Tinongochema tichiti nyika yese yarasikirwa, Africa yarasikirwa, ZANU-PF yarasikirwa nemunhu mukuru akabva nenhoroondo yokufomwa kwebato redu kana kutangwa kwebato redu reZANU-PF.
Asi tinoona kuti vamugabe vashaikira vari kuSingapore, uyezve vazhinji vari kushora kuti zvakadai zvazoitika sei. Imi pari zvino munoziva here kuti urongwa huchafamba sei?
Sezvinhu zvabva kuitika zvina nguva yakareba zvaitika. Chatinoziva ndechekuti pachaita urongwa wekuti mutumbi wavamugabe udzorwe kumusha, asi sezvatiri kutaura zvinhu zvabva kuitika zvichatora kanguvane kuti paite gadziriro, asi vamugabe vachadzorwa kumusha uZimbabwe. Hurumende nesu sebato reZANU-PF rikutonga muchanzwa mashoko anenge achibuda pamberi apo, anenge achirakidzira kuti urongwa huchanyatsokufamba sei kana vakuru vedu vagara pasi nemhuri yekwamugabe iko kumushawo. Asi pari zvino chatingangoita ndechekutenda kana kutaura pachirunonzi acknowledge kuti ichokwadi kuti vamugabe vatisiya. Isu seZANU-PF tinochema nemhuri yekwamugabe nemhuri yese Zimbabwe nekushaikirwa kwataitwa navamugabe. Urongwa huzhinji tichazounzwa kumberi kunouya, asi zviri pachena kuti mutumbi wavamugabe uchagadzirwa iye pachirungu inonzi repatriation, tuuye kunyika yechizvarwa tozoona kuti kumberi kunoenda zvinenge zvichifamba sei.
Panguva yapfuura musarudzo ya 2018 takaona vamugabe vachivhotera ivo vaNelson Chamisa veMDC. Izvi munoona zvichizobuda sei mukushaika kwavo pari zvino?
Aiwa, tichikutanga tinoda kuti Zimbabwe inyika ine kutonga kwejekerere, idemokrasi. Munhu wega newega wega ane kodzero yokuvhotera munhu waanoda, uye zvakare hatina zvidu vimbo chaivo chaivo yokuti vamugabe vakavhoterani, nokuti hapana akaona vhoti yavo kuti wavakavhotera ndeupi. Asi zvisinei, tomboti kunyange dei vakavhotera umwe munhu asiri wedu isusu kana umwewo zvake, ikodzero yavo yavanga vainayo. Izvozvo hazvivabvise kana kuchinja rwendo rwavakafamba kubva pakatanga ZANU-PF mugore ra1963 nekubatsira kutungamirira kurwiswa kwevadzvanyiriri vanga vakatipamba munyika yedu yeZimbabwe, nekugara kwavakazoita kuMozambique vachitungamirira nekudirekta hondo yeChimurenga, nekuzouya kuZimbabwe vambopfuura nekuRangesta House uko kwakanoitwa chibvumirano chokuti nyika yedu iwane kuzvitonga kuzere. Saka zvese izvozvo hazvigone kuchinjwa, hazvigone kungorabwa kunzi hazvina kuitika, zvinhu zvakaitika. Vamugabe pavakapinda muhurumende yekutonga vachivachita first prime minister wenyika, vakanyanyokoshesa zvinhu zvakaita sedzidzo, zvaita kuti vana veZimbabwe kusvika pari nhasi ndivo vanhu vanonzi vakafunda chaizvo kupfuura vamwe vanhu vese mudunhu redu rekuAfrica. Vakaitawo kuti kuve neutano hwakanaka munyika, makavakwa zvipatara zvakawanda chaizvo, mukava netraining yevanoshanda mumabasa akasiyana-siyana, mukaona mayunivhesiti ari muZimbabwe akawanda zvikuru kwazvo. Ndo zvimwe zvakaitwa navamugabe. Tigone kuzvirasa izvozvo zvinhu zvavakatungamirira vachiita hongu. Hapana munhu ari perfect, munhu wese ane paanokanganisa apo neapo, asi ultimately nyika yese inozviziva kuti vamugabe vanga vaine chido chenationalism chekuti nyika yedu izvitonge zvakasimba. Vakatungamirira zvekare kuti vanhu vatima vane ivhu ravo ridzoke, rinova ndiro ratakaendera kuhondo kuti tiwane ivhu redu, tiwane kuzvitonga kuzere. Vamugabe vaitungamira nevamwe vavo havanga vasiri vega zvavo. Saka tinorangarira mabasa avo avakaita kunyanya nyanya akanaka pachivanhu, tinoti wafa wanaka. Ndo donzo ratinochema naro tichichema pamwe chete sevana vemusangano weZANU-PF sevana veZimbabwe tichitarisa zvekare munoona kana veAfrica yese dzatotanga kufonerwawo nevamwe kune dzimwe nyika vachibata maoko sezvo vamugabe ranga riri gamba raizikanwa pasi rese kuti munhu anga aine chivindi aimira kana varungu chaivo vaitoziva kuti kana vamugabe vaakutaura havataure vachitsenga tsenga vanenge vachitaura zvinhu zvakananga negwara vamugabe vanga vaine filosofi dzana Kwame Nkrumah dzana Julius Kambarage Mwalimu Nyerere wekutanzania vaida kuti vanhu vatema vabviswe pakudzvanyirwa nevarungu vazvitonge zvakanaka ndozvatinoyemura zvizhinji zvavakaita